Ndabata musiano wabiraba rubapa zvibiro zvavo kana kuti zvibiro zvavo ndinechitarisa kuti unotaura zvinechire zvinongeremekedzo pakubvunzwa kwavava vachiitwa navana vavhoti nokuti vanhu vanga vasangozwisisa kuti chinonzi town hall chii chinonzi town hall kutaudzana navavhoti vangava vepati yako vepati imwe navamwe vari pakati vasati vaziva kuti vachavhoterani saka ndaona vanhu vaviri ava president trump navajoe biden vari kubuda vari vanhu vakasiyana zvikuru pavanenge vachitaura navanhu vanoda kuvavhotera vatrump vanga vachitaura zvinenge zvakandoita ndanyabvu zvinenge zvimwe zvokunze ngazvikamubvunzo unenge wavhunzwa pamwe chete nokungodzokorora zvavakanguri vabvirira kutaura kuita sokuti ndo vakaita mashumba ekuti mabasa anga ari maamerica pasati pauya covid-19 ange aripo zvavakaona mabasa iwaitwa panechigaro tichitarisa kuna vajoe biden vavachitaura vaine vari munhu unenge unorukudzo kuvanhu veamerica munhu akadzikama munhu wanga achinatsokupindura mibvunzo yanga ichibvunzwa navavhoti ava akavatarisa kumaziso avo kuti izvi ndizvo zvandichaita izvi ndizvo zvendichakwanisa kuti ndiitire vanhu
kana dene vanga vaita izvi pamwe chete pachina zvekuti umwe ari kwake umwe ari kwake mhofunga kuti ainzi akunda uno ndiani pavavira
mavonero angu ndokuti vabiden ndo vainzi vakunda umwe nokuziva kwatinoita isu vadonald trump kuti zvinenge zvimwe pamwe zvinovanetsa kusemunhu wakabva kubhizinesi kunatsokupindura mubvunzo vakadzikama vachikukidzana navabiden vabiden vanobva vataura vakatarisa kuvanhu vanovavhotera vabiden vanobva vataura vachipindura mubvunzo unenge wabvunzwa iwoyo pamwe vachizvishoravo pano pandaichiwachizvishoravo kuti apa mutemo wandakanyora 1994 ndakazoona kuti yanga iri mistake pakati hausi wakazviona izvozvo kuna vatrump vanenge vanongozvo vadundundu ndoona sekuti kunzenda zvika mubvunzo kunoita vatrump nokutaura vaine chindini pamwe chete nokungoshora vamwe kwai kunoita kuti vavanzi apa havana kuhwina apa vabiden vanenge vahwina ipapo apa ndo maondera andazviita
asi munofunga kuti vanhu vanga vachibvunza mibvunzo iyi kana kuti vanga vakatarisa paterevhizhen pane zvavawana zvingavabatsira here mukusarura wavanoda pavaviri ava
hapana zvazvo zvitsva zvati zvabuda ipapa pamibvunzo yavava vachibvunza vanenge vanga vachingonyanya kudzokorora zvimwe zvavakataura nechekare asi chandavona ndechokuti vanga vachinzwa nokuona vanenge vanzwa zvirongwa zvamabiden chii chavachaita kana vakasarudzwa ivo chakasiyana nechichaitwa navatrump kana vakasarudzwa ivo zvinyanyo kunangana nenyaya yecovid-19 chirwere chauraya vanhu vanosvika ma215,000 vatrump vachiti vasinganyanyi kusimbisa kupfekwa kwemamaski vatrump vachiramba vachingoita marare acho ivo vanhu vachidi vanhu vachibatwa nechirwere ichocho vachiita muzvipatara ike zvino zvipatara zvozara pa50 masketi omaamerica 38 aveiguridha vana hwayo zvirwere zvacho zviri kunyanya kuwanda saka ndinoona sokuti vabiden vasimbirira kuti kana ini mukandisarudza ndichataura chokwadi vatrump havana kutaura chokwadi apa kuti chirwere ichi chakaitwa zvikuru vatrump vari kuramba vachingosungidzira vanhu kumarayo avo kuti huyai vanhu vachibatwa nechirwere vatrump vari kuramba vachingoita mamistakes avakaita kare wokusabatanidza vanhu vomuamerica vatema vamwe vanobva kunana south america navarungu vari kungoramba vachingoita sokuti vari kukutidzira izvozvo zvagara zvichingovapa hapana chiri kumboita zvakanaka